Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 14 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakambotanga riini izvozvo zvokuti tinonzi isu tiri muchikoro kutonzi mari yatokwira izvezvi, chitobhadhara yakati musi wakati, ukasabhadhara musi wakati hauchanyori zama.
Hurumende inokurudzirwa kupa vabereki nevadzidzi nguva yakakwana pose painenge yafunga zvokukwidza mari yedzidzo.
Vanonzwisisa zvinyimiso zvedu, asiwo vakasungwa wombira dzakondo nomutemo, nokuti ivo seboka rakatumidzwa nemutungamiri wenyika kuti ite basa rekuongorora chii chakanyatsoitika, rakapedza basa raro perakapa gwaro raro reripoti yavo yekomisheni.
Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKgalema Motlanthe vanoti havana zvavanokwanisa kuita kuona kuti zvisungo zvavakaburitsa mugwaro ravo zvichitevera ongororo yavakaita pakaurawa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa1 yamavhuvhu 2018 zvinoteverwa.
Mitambo yeZimaza ichange iriko iyo musi wa29 Chikumi, uyezve ichange ichitirwa kuMarist University inove University iri muguta reNairobi muKenya.
Zvizvarwa zveZimbabwe, Zambia neMalawi zvinogara muKenya zvatangazve kuita mitambo yavo yekupagore negore yekusimbaradza usahwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoshora hurumende zvikuru ichiti kuramba kwayo ichikwidza mari yezvedzidzo kunokanganisa vadzidzi, sezvo hurumende isingatauri nguva iripo kuti mari yezvedzidzo ichakwidzwa. Masvondo maviri apfuura hurumende yakakwidza mari yedzidzo pachikoro chezvedzidzo yapamusoro University of Zimbabwe zvikakonzera kuratidzira kwemazuva. Nemusi wechipiri mari yedzidzo yepaMidlands State University yakakwidzwavo masvondo maviri mushure mezvikoro zvazarurwa. Vanodzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti maitiro ehurumende anoratidza kusarongeka, vachiti vabereki nevana vechikoro vaifanirwa kuudzwa nezvekukwidzwa kwemari yedzidzo nguva ichiripo. Muzvinafundo Masocha vanoti zvaitwa nehurumende izvi zvichakonzera kuti vamwe vadzidzi vatadze kunyora bvunzo dzavo.
Ndinoona sekuti kukwidza kwavaita nenguva dzavakwidza dzacho nemari dzacho dzavakwidza zvinoratidza kushaya hanya navanhu navadzidzi pamwe chete nokusimudzira nyika. Nokuti ndinogona kuti ini zvinhu zvakanaka kukwidza, asi ngazvikwidzwe nenguva kwayo inopa vabereki, inopa vana nguva yekutsvaga mari iyoyo. Tinoziva tose kuti upfumi hweZimbabwe hahusi nyore kuti munhu ungangonzi musi wa4 November ngaachinga abhadhara hafu yemari iyoyo, mari inenge yakwidzwa nenzira idzodzo.
Kana muchiti nenguva kwayo munorevei apa Profesa Masocha?
Vana vachinge vasingi vasati vavhura, nokuti tinoziva kuti vana vekuMidlands University vakavhura musi wa26 September, pasina kana namavhiki akawanda mari yacho yaakunzi yakwira mwana achinge achitova muchikoro nguva idzodzo. Vabereki vanowanepi mari? Zvakambotanga riini izvozvo zvokuti tinonzi isu tiri muchikoro kutonzi mari yatokwira izvezvi, chitobhadhara yakati musi wakati, ukasabhadhara musi wakati hauchanyori zama. Takapinda muzvikoro zvomuZimbabwe zvose kusvika kumayunivhesiti uko kwamakore akawanda, dzidzo ichakosheswa, ichabatwa zvakanaka, mayunivhesiti achatongwa nenzira kwayo yakatiendesa kuchikoro. Nokuti zviri kuitwa izvi zvinoita kuti vana vamwe vacho tadza kupfuura mberi nedzidzo zvachose. Hatiti sumari gaisawedzerwa kana paine chinangwa chokuti iwedzerwe sekuziva kwedu zvinhu zvinokwira, asi nguva yacho yokuti yunivhesiti yazviitire pakati ipapo. Saka vana vorega here kuchienda kuchikoro? Ndizvo zvichaitika. Hakusisina mastudent loan anenge ariko, zvekare tinoziva kuti kune vamwe vana vokunyanya kumastudent loan ariko kunokwereta mari kumabhengi, havana umboo hwokuti vanokwanisa kuzotsorera mari kana ichikwidzwa. Ngapave nenguva dai vachivo panotanga January tinoita svika fisi pakati. Vabereki chifanai kutsvaga mari, zvinonzwikwa izvozvo.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu maererano nezvedzidzo. Munoona sekuti iyo nyaya yekupidza mari dzedzidzo inyaya kwayo?
Mamiriro akaita zvinhu zvomuzimbabwe tikati neupfumi hwapasi rose, zvinhu zviri kukwira nokuda kwechimwe chezvikonzero, ndohondo yerussia maitiro yerussia akatsigirwa nezimbabwe zviri kukwidza zvinhu zvose zvomuzimbabwe. Saka zvinhu zvinogona kunge zvakanaka, zvinhu zvinogona kunge zviinoumbowo kukwidza fees, asi payakwidzirwa pacho ndo panoratidza kushayiwa hanya navanhu. Kungava kukutivo ministry higher education pamwe yakanonoka kuapprova, kana kuti Midlands University yakanonoka kuendesa mapepa ayo okukumbira kuwedzera fees. Zvose izvozvo zvinongobata hurumende kuti aiwa, hatidero kana tichida kusumudzira nyika, nokuti dzidzo ndiyo inosumudzira nyika. Kukwidza kunoitwa marendi, kukwidza kunoitwa zvinhu kunogona kuva kwakanaka kana kuine umboo hwokuti hakwidzirei zvinhu zviri kukwira hongu tinozviziva. Asi tongokwidza here ipapo ipapo kuvana vanoshaya voita sei kana pasina zvirongwa zvinozoti unoshaya kunge abhadhara hafu yemari iyoyo musi waNovember 4 unozobetserwa nenzira yakati? Hazvina kunge zvakabuda izvozvo. Zvinoreva kuti vari kutotaura kuti kana usina mari yacho gara watoreka hako kuuya, nokuti bvunza hausi kuzonyora. Tingasumudzira nyika chidero here?
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Vaimbo vamutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Motlanthe vakaudza masangano akazvimirira oga kuti hapana zvizhinji zvavangaite kuona kuti zvavakakurudzira kuti zviitwe mushure mekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare muna 2018 zvaitwa. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinhirwa nasachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pecrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa, vati vacharamba vachishanda kuona kuti zvakakurudzirwa mugwaro ravamushande zvazadzikiswa.
Vanonzwisisa zvinyunyuto zvedu, asiwo vakasungwawo mbira dzakondo nomutemo, nokuti ivo seboka rakatumidzwa nemutungamiri wenyika kuti ite basa rekuongorora chii chakanyatsoitika, rakapedza basa raro perakapa gwaro raro reripoti yavo yecommission. Saka kubva ipapo ivo vanosuwo havachina chimwe chavanoita panyaya iyoyo. Saka nesuwo takagutsikana kuti ndizvozvo zvavakataura, uyezve tinofanira kuti tarise mamwe matanho ekuti tienderere mberi kuti nyaya igadzirwe zvakanaka.
Mutauri wavamushande Valinzi McDonald varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vamushande vange vasiri muhofisi nhasi, asi vatenda kuti vakatambira gwaro kubva kumasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe.
Yeah, the former president, President Motlanthe, is not in the office today, so we'll have to revert and they will have to revert based on the communication he's received.
Vamutlante havapo vachazokudza pamusoro pegwaro ravakawana kana vachinge vadzoka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzemuno muzvinafundo Love Momadhuku naamai Vimbai Nyemba. Paadarika makore mana kubva komisheni yavamushande yatura gwaro rayo kuhurumende asi pasina chaitwa. Izvi ndizvo zvakaita kuti masangano anoshanda akazvimirira avanyorere tsamba. Komisheni yavamushande yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera kuurawa kwevanhu vatanhatu nekukuvadzwa kwevanhu makumi mashanu nemauto, zvichitevera kuratidzira kwavaita nekunonoka kubuda kwavanoti kwainge kwaita Zvainge zvabuda musarudzo dza 2018, komisheni yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira kuti masoja akauraya vanhu amiswe pamberi pematare uye kuti mhuri dzakafirwa dziripwe, vana vakasara vachiendeswa kuzvikoro. Asi vamwe vakaita samai Alison Charles, avo vakafirwa nehazvanzi yavo Gavin Dean Charles, vanoti havana zvavati vawana kubva kuhurumende.
We managed to sort out all that paperwork, but nothing's been done since. No one's contacted us, and it's just like the story's been swept under the carpet. That's the way I see it, because nobody even speaks about it. And the only time we hear anything about this story is on 1 August when the journalists are coming to see us.
Takaita zvese zvinodiwa asi hapana chakati tawana. Ndoona sekuti nyaya iyi yakatopera, hapana chataura nezvayo. Tinongoinzwa musi wa1 namanzuzu apo vatori venhau vachitoti dzibva pamusoro pao.
VaMaxwell Tauro, baba vaChallenge Tauro, uyo akapfurwa akafa nemauto musi uyu, vanotiwo havana rubatsiro kana muripo wavati wawana kubva kuhurumende uye havasi kufara nazvo.
Hongu nezvakataurwa zvacho nezvozvo vachitizvo vachazokumpansetahe vachazoita sei, but kubva ipapo hapana akazouya. Saka inini zvinondirwadza, inini chaishai ndikaipara mhosva ndikanyorerwa dhoketi inini, zvinonzi dhoketi ndehatombofa dhoketi ro svika inini ndatouyaini. Saka iko zvino zvinini ndiri kuona its 4 years pari zvino hapana kana kutiwo anonditi mukuriri mukuriri. Hongu here maorganizations mamwe aripo zvavo ari kuuyawo, ndo vanenge vari kutozomboita kuti nditomboitawo cool down mwoyo wangu. Asi ndinenge ndakabatikana.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, avo vaive munyori wemushande commission, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vari mumusangano. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vaZiyambi vakamboudza bepanhaure The Sunday Mail kuti hurumende yainge yatevedza zvese zvakakurudzirwa nemushande commission. Hurumende yeAmerica inotiwo kuzadzikisa zviri mugwaro iri zvakakosha mukuzvidzana kwayo neZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvizvarwa zveZimbabwe, Zambia neMalawi zvinogara muKenya zvichaita mitambo musi wa29 mwedzi uno wekusimbaradza usahwira huri pakati penyika nhatu idzi. Mitambo iyi iyo yakatangwa kuitwa kuma2000 ichizivikanwa nerekuti ZIMAZA zvichimirira Zimbabwe, Malawi neZambia inoitwa muKenya gore roga roga pakati pezvizvarwa zvenyika nhatu idzi zvinogara muKenya. Umwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muKenya, amai Laina Ndlela, vanoti mitambo inenge ichiitwa pazuva iri inosanganisa nhabvu, volleyball, basketball, netball, kumhanya nezvimwe. Vanoti mitambo iyi ichaitwa paMarist University muNairobi uye inotsigirwa nevemabhizimisi kuti ibudirire.
Kupera kwemwedzi uno wachikumi musi wa29 takatarisira kuve nemitambo yeZimaza. ZIMAZA inenge ine mitambo inosanganisira iyo nyika yeZimbabwe, Malawi pamwe chete neZambia. Mitambo yeZimaza Games iyi mitambo inotambirwa munyika yeKenya, nechikonzero chekuti tinoona kuti zviripo zvizvarwa zvenyika nhatu idzi dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi neZambia dzakaona kuti dziungane pamwe chete dziite chinhu chinoita kuti vanhu vasanganirane pamwe chete vachifara. Mitambo yatakatarisira paMazimaza apa inosanganisira iyo mitambo yenhabvu, mitambo yevolleyball, basketball, netball nekumhanya.
Mumutambo weZimbabwe, Malawi, Zambia kana kuti ZIMAZA uchaitwa rini uye uchaitwa kupi?
Mitambo yezimaza ichange iriko iyo musi wa 29 chikumi uyezve ichange ichitirwa ku Marist University inove university iri muguta reNairobi muKenya. Iyi mitambo inosanganisira zvizvarwa zvenyika nhatu dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi pamwe chete neZambia zvinove zvizvarwa zviri kugara munyika yeKenya. Naizvozvo ndopa vanenge vachisangana tichisangana tichibatirana pamwe chete tichitandadzana pamitambo iyi yatakatarisa yemazimaza.
Mitambo yezimaza iyi yakatangidzwa nani, yakatangidzwa rini uye inobhadharwa nani? Vanenge vakunda vanowana chii?
Mitambo yezimaza mitambo yakatanga iyo kumakore kuma 2000 asi yakanga yakambomira nechikonzero chedenda re-COVID-19. Uyezve vanoona nezvekurongwa kwemitambo iyi maembassies enyika nhatu idzi, nekuti ndivo vanenge vachiziva kuti sezvizvarwa zvemuZimbabwe vangani vana vari munyika yeKenya vari zvizvarwa zvemuZimbabwe vari kumayunivhesiti, kunove iko kunobva a larger group revanhu vanoya vachitamba mutambo iyi, zvichisanganisirawo zvekare kune vechidiki vanoya vachiitawo mitambo yavo kuti vavaraidzani nokuzivana nekusanganirana pamwe chete tichitaura rurimi rwaamai. Uyezve pamibairo, mibairo inenge yakasiyana-siyana, izvi zvinenge zvichienderana nekuti vanenge vaonawo kuti zvakakodzera kuti tibatsire kuti mitambo iyi ibudirire vanenge vapowo zvakadii.
Vanenge vachipinda kana kutamba mumitambo iyi vanhu vakadini, ndivanani?
Vanhu vanenge vachimiririra nyika idzi pamutambo yezimaza zvizvarwa zvemunyika dzekuZimbabwe, Malawi neZambia, asi pari zvino zvizvarwa izvi zvigere munyika yeKenya. Uyezve vari kuonawo nezvekuti pave nezvikwanisiro zvekuti mitambo iyi ibude nemazvo vanhu vakangosiyana-siyana vanosanganisira mamwe macompanies anenge aapprochewa kuti tine mitambo yedu yakadai, tanga tichikumbirawo kuti mutibetserewo kuti mitambo yedu ibudirire. Mitambo iyi chayakanakira ndechekuti inosunganidza ukama, uyezve unopa mikana yekuti zvizvarwa zvenyika nhatu idzi dzinosanganisira idzo Zimbabwe, Malawi neZambia dzisangane nevamwewo vachitandara vachitaura rurimi rwaamai. Tese tinozviziva kuti haisi nyore kugara munyika dzevamwe. Naizvozvo mikana yemitambo yakadai inoita kuti vanhu vavaraidzike nekushingisana pamwezve nokuzivana.
Sekuona kwenyu amaendlera, mitambo iyi inobatsira sei uye papi?
Mitambo iyi inobvira paukama hwenyika idzi nhatu dzakange dzakapambwa nevapambe pfumi veBritain apo mugore ra1953. Pakapiwa mazita anoti iwo Southern Rhodesia inove iwo Zimbabwe, Northern Rhodesia inove iyo Zambia, neNyasaland inove iyo Malawi. Saka mitambo iyi ine nhoroondo inobvira kumashure, asizve ine donzvo rokuramba ichisimbisa ukama hwenyika nhatu idzi. Nanhasi tinoona kuti nyika yeZambia neMalawi dziri kuramba dzichibetsera nyika yeZimbabwe nechibage, nemhaka yokuti upfumi hweZimbabwe uhwo hwaimbove yatingati bread basket yeAfrica hauchisiri nechikonzero chokuti hutungamiri huripo hausi kunyatsokuunza pundutso inoita kuti tive nyika yeZimbabwe yaimbove nechinzvimbo chinokosha mudunhu reSouthern Africa sezvataimbove kudhara. Naizvozvo mitambo iyi inoramba ichisimbisa ukama uhwo hwatanganga tiinahwo kubva tisati tave nerusununguko.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muKenya, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mu Newsday mune nyaya inoti kwa umha rimwe zvesangano rinozviti Health Ambassadors for Economic Development kana kuti ED. Sangano iri rinonzi raudza vatori venhau kuti chinangwa charo ndechekukurudzira vashandi mune zveutano kuti vatsigire vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. Munyuzde makare, mapurisa anonzi akarwisana nevanonzi vanotengesa zvinhu zvavo pamupedzanamo vasina magwaro. Mupurisa akakanda utsi hunokatyisa kuti vanhu vapararire. Izvi zvinotevera kurwisana kwakamboitika pakati pevatsigiri veZANU-PF neveCitizens Coalition for Change mazuva mashoma apfuura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi apo nenhau dzemachokwadi dzamunotipa tinokutendai. Ii, Zimbabwe yaoma, zvinorwadza kusvika vanhu pakuurayana vachirwira nzvimbo yekutengeserana. Ende zvakaoma kwese nyangwe mubhuru wayo ndoo zvavanongoita, vanongoti nzvimbo yedu yese ndeyedu. Aiwa, ndokuratidza kuti nyika yakaoma. Dai kune mabasa kusina vanhu vanoita zvinhu zvakadaro, kusvira vachirwa munzira, vachirwa murodhi, vanhu vakautarisa vachirwa kumaketi koko vachirwira nzvimbo dzekutengeserana. Kuoma kwenyika vedu vevanhu ngwarai vhurai maziso. Vanhu vhurai maziso, muchivhota zvakanaka naka chaizvo president nation chamusa vapinda. Unoswera uri kubasa usingapisiwi nezuva, uri mumvuri uchishanda uri mumvuri kwete kuzuva. Izvozvi vanhu vari kutsva nezuva uchiswera wakayanikwa pazuva, wakangozviyanika pazuva uchitengesa nenyaya yekutambura, moramba uchiti pamberi nezano pamberi. What is that? Chii ichocho? Ah, he, ngapinde yake mukomana. Ah, ngapinde yake mukomana. Ah.
Ini ndinoitwawo nelegend muno kusouth africa. Tinongochemawo nenyika yedu yezimbabwe, nyika yedu yezimbabwe vakomana. Hei, tanzwa tanzwa kunokufa tiri kunoku. Mabasa anowanika bhati rugaro. Hei, so tanga tichikumbirawo purezidendi vachamisa kuti vaende mativi ose vachiita marali vachiudza vanhu nezveshanduko. Ndichingokurudzirawo nevari kunoku kuti handeitese neuwandu hwedu potindovhota, tichinjewo nyika yedu, tichinje hurumende iripo, pamwe zvinhu zvinganakawo. Onaiwo zvakaita paMozambique apo, zvinhu zvavo zvava kuvaitirawo nani. Handinoti handei neuwandu hwedu, tiende tindovhotawo, pamwe tingagonawo kugara zvakanaka.
Yevoi, yevoi, yevoi vawande, makadi zvenyu ikoko. Kuno kutirinane zvikuru, zita rangu ndiva Masunda nemhuri yavo. Ndinoda kutaura zvishomanene panyaya yevana vezvikoro avo zvinotirwadza zvikuru. Tinoda kuti kunowanikwa kune mhepo yakawanda zvikoro, yakawanda kudaro zvikuru mhepo iyoyeyo. Zvikoro izvozvezvo ngazviiswe rufini yesimbi, tinoona zvizobatsira vana. Heye, umwe wakakuvara kuvara misana kudaro uchiti ngaavande pasi pebhenji, hazvibatsiri chiroba. Kune mijuru dzinodya matanda ayo, ngavachiona kuti vaisa rufini yesimbi. Zvinhu zvichazobatsira vana kuti vasawanikwa vachizowanikwa nedamwe dambudziko futi, nekuti mujuru unenge uriko unichadya futi zvemapuranga iwayo. Mhepo ichauya futi zvakare ichiwaranyura zvikoro, toona vana vechikuvara futi zvakare. Saka tine chikumbira kuti hurumende inyaona kuti zvikoro kunowandira mhepo ndekupi, uye zvikoro zvogadzirirwa nemhando yakanaka.
Ini ndoda kutaura kuti hurumende yatumira vanhu kuSouth Africa kuti vanoda kudzoka kumusha tinokutakurirai zvinhu zvenyu pachena. Asika, mukaona pachena pacho vaakuti toda zita rasabhuku wako, zita rekwaunobva, zita ramai vako, zita rababa vako, zita rako. Zvinhu izvi vanoda kuzvishandisa pakuzovira sarudzo regore rinouya. aiwa zvakaoma zvakaoma dinetwa comrade Manix.
Magadi pa studio 7 apo muri kutaura na tsumbedzo muve. Ndiri kuno ku South Africa kumusha ku Bedbridge ku Zimbabwe. Ndiri ku South Africa ku Deep Root. Nezuro vakatanga kupisa ma church vanhu ku Zimbabwe, masowe nedzimwe church dzakamusiyana siyana. Saka vanga vachifamba vachipisa vachiti maprofita church idzi dzinopa vanhu muteuro nekuti nyango vakaba vasasungwa nemapurisa. Saka vakati izvo takuda dhudhulai uye back and then vakati dhudhula kana yauya chafamba dhodhudho chibata umwe neumwe muzimbabwe ari muno. Saka ndodambudzo riri kuno kugipsy root. Vava kutanga zvinhu zvavo vakupisa tibatsirevo vestudio 7 kuti toita sei. Tokumbirawo gavhumendi yedu itibatsirewo, gavhumendi yedu yekuzimbabwe ngaitibatsire, ngaitibatsirewo tatambura, hatanzwa nekutambura muno musouth africa hakuchagariki, kungochengetwa naiye mwari.
Shoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakaudza musangano weGlobal Food Security kuti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri pasi pose vakatarisana nenzara. Muna chivabvu gore rino, sangano reUnited Nations rakavamba nzira yokurwisa nzara pasi rose ichikurudzira nhengo dzaro kuti dzishandise nzira nomwe dzinosanganisa kuona kuti misika yekutenga nekutengeserana zvekudya inogara yakazaruka, kuwedzera kugadzirwa kwefertilizer uye kukurudzira kushandisa mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Nyika dzinopfuura zana dzakapinda muchirongwa ichi uye zhinji dzacho dzakatotanga kutevedzera zvimwe zvinokurudzirwa kuitwa mugwara iri. Kuita izvi nekukurumidza kunodiwa nekuti njodzi yatakatarisana nayo haigoni kupedzwa nenyika imwe chete kana nyika shoma dziri dzoga, vakadaro vaBlinken. United Nations mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa kuti vapa mabhiriyoni matatu emadhora ekubatsira kuwanikwa kwezvekudya pasi pose pamusoro pemabhiriyoni manomwe akatobviswa zvene America gore rino kuti abatsire mukuwanikwa kwezvekudya pasi pose. VaBlinken vanoti hadzisi nyika dzose dziri kubatsira nemari iyi, vachiti dzimwe nyika dzinokwanisa kubatsira ndidzo dzisingabatsiri zvishoma pane dziri pakaoma, vachiti izvi zvinofanirwa kuchinjwa. VaBlinken vanoti imwe nzira yokubatsira nekukurumidza ndeyekuona kuti chibvumirano chakarongwa neUnited Nations neTurkey pakati peRussia neUkraine chekubvumidza kuti zvirimwa zvibude muUkraine zvisingavhiringwi nokurwisana kuripo. VaBlinken vakati imwe nhano ingatorwa ndeyekubatsira nyika kuti dzikwanise kuzvirimira dzega chikafu chinokwanira vanhu vadzo. VaBlinken vakati America ichashanda neparamende yayo kuisa mabhiriyoni gumi nerimwe emadhora kubatsira pasi pose kuti irimwe zvekudya zvakakwana, vachiti mwedzi wapera nyika sere dzemuAfrica dzakapindawo muchirongwa ichi. Asi vaBlinken vakati panodiwawo kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende, masangano ari munharaunda dzakasiyana-siyana nemasangano akazvimirira kuti ashande pamwe chete. VaBlinken vanoti zvatinoita ndizvo zvikuru kwete zvatinotaura. Utano, kugatsikana nekugara zvakanaka kwevanhu kunobva muchikafu chatinorima tose, vakadaro vaBlinken. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Ndiri muWashington DC, ndine tanonoka wande ndichikusiyai muna Chris Gande.